Yesu Simbarangu,
Simbarangu, Yesu Simbarangu, Munodi Pasiba.
Vatereri nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero yasvika. Ndini Tanuno Kawande ndichikutendai zvikuru kuti muneni panguva ino. Ngatiendei kumutereri wedu wanhasi. Makadiniko uko amai? Ndimi ani, muri kupi uye mubvunzo wenyu unotii?
Makadiko wange hakuna kutaka simba yedu chose. Ndini Gogo, ndiri kuno South Africa. Mubvunzo wangu unoti ndingaziva sei kuti iye zvino izvi Mwari vari kutaura neni? Pane zvinoitika here kuti ndizive kuti Mwari vari kutaura neni zvino izvi?
Chokwadi ndechekuti mubvunzo uyu unokosha zvikuru. Naizvozvo tashevedza zvakare Reverend Rebecca Makai kuti vatibatsire. Reverend Makai, kwazisai vateereri mugovapawo mhinduro yenyu yemubvunzo uyu.
Makadi makadi vateereri, handoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wabvunzwa nemuteereri kuti unganzwa sei kutaura kwaMwari. Chekutanga ndoda kuti nditaure chinhu chekuti chingashoka vanhu vese, asi ndochokwadi ichocho kuti Mwari anotaura nemunhu wese. Hazvinei kuti uri muKristu kana kuti hausi muKristu, Mwari anotaura nemunhu wese zuva rimwe nerimwe. Pese pauri, Mwari anotaura newe. Mutsau uripo ndewekuti unorinzwa here, wakapozishinwa ine wei yekuti unokwanisa here kunzwa kutaura kwaMwari. Vamwe vanodeedza izwi raMwari kuti intuition, hamwe unonzwa achiti ndangonzwa chimwe chimwe chanditusa kwire kombi iyi, tobva ndaregedza pandazoteera ndaona yakaita extend. Mungoti mhino ndangonzwa chimwe chinhu changwenditi enda nerodhi usateere rodhi, kana kuti mhino ndangonzi enda uno ndangonzwa mukati mangu mwoyo wangu uchingoti enda unoona nhingi ndosvika ndasvika anhu akarara achirwara zvisingaiti.
Mwari anotaura nevapi uye nenzira ipi?
Mwari anotaura nesu munhu wese, nekuti Mwari anotaura nemakuburikidza nehope. Pamwe vanonamata nevasinganamati, mubhaibheri chaimo chaimo ukada kutarisa muna naNebhukadhinezari nguva asingazivi Mwari, but ainyatsoziva kuti hope idzi Mwari ataura neni. Ototsvaga vaprofita ana Dhanieri vanhu vaMwari kuti hemududzirewo hope dzandareva. Hope is one way inotaura naMwari nevanhu. Ndoda kungoti nditaura hangu muchidimbo, but hope is one way inotaura naMwari nevanhu. Hazvina basa kuti uri muKristu, hazvina basa kuti hausi muKristu, Mwari anongotaura newe. Mwari anotaura nemunhu wese, but zviri kwatiri manje tinoreacta sei kune zvinhu zvinotaurwa naMwari, uye kuti unoyatsonzwa here izwi raMwari. Saka hakuna munhu panyika asinganzwi izwi raMwari, munhu wese anonzwa izwi raMwari.
Reverend Makai, tose tinogona kunzwa here Mwari achitaura nesu?
Pane kutaura kwaMwari manje kunonzwikwa neuya neukama naMwari kwakasiyana. Munhari muna Kristu manje ane manzwiro aanoita kutaura kwaMwari, kunorehwa mubhuku yaJohn chapter 10 pavhesi ya27. Anoti Kristu, makwai angu anonzwa izwi rangu, uye anondiziva uye anonditevera. Saka apapa kutaura kwekuti munhu waakukwanisa manje kunzvera kuti uyu ndiMwari ari kutaura neni, ari kundipa instruction yekuti ndiite zvakati, kana kuti paya pekuti munhu anozokwanisa kukudza iwewe kuti ndiri kuona zvakati zvakati, kana kuti ndanzwa kuti zvakati zvoda kuitika kwauri, kana kuti ndiri kunzwa mweya mutsvene, kana kuti atingati prophetic voice rinenge richitaura kuburikidza nemauri. Kunenge kwaakunzwa kwemukati kunouya nefaith, kwekuti hausi munhu ari kudhauta, une kutenda kuti hadzisi pfungwa dzangu dziri kutaura manje dzi. Zvandiri kunzwa izvo handizvo zvandandichifunga, nandisingazvifunge, handina kumbobvira ndaita mafungiro iwayaya, but zvandiri kufunga zviri kuita line up nesoko raMwari manje. Ikoko kutaura ikoko ndiko kuri kurehwa naKristu Jesu. Makwai angu kana ndaa kutaura navo anodi anonzwa izwi rangu. It's a spiritual sense, you were born with it, but inodevelopeka kana uri spiritual chinamata nekuverenga soko raMwari manje inokwanisa kuinzwa.
Kuti ndinzwe inzwi raMwari ndinofanira kuva munhu akadini?
Kuti unzwe inzwi raMwari unofanira kuva munhu ane a quiet spirit, ane mweya wakadzikama, quietness of your spirit. Mweya wako unofanira kudzidza kuva munhu ari silent and who can remove distractions and be still. Wodzikama in the quietness of your spirit, you will hear the voice of God. anokuudza chimwe chinhu chao that you naturally don't want to do. Zviri kutopesana nezvaunge uchifunga kuti izvi handisi kutombozvida, uku handisoda kuenda, ichi handisoda kutombochiita. But kana ari Mwari, unoona kuti anoramba achizvipresa pamwoyo wako chinhu ichocho, decision iyoyo kana kuti kutaura izvozvo, unonzwa inonzi yatinoti supernatural peace mumwoyo mako, kudzikama kune mufaro kuri kwaMwari. Ndokutaura kwemunhu, kutaura kwaMwari kuri simple, kwanenge ati munhu unokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kutaura newe mazvita.
Tinotenda Reverend Rebecca Makai netsananguro yavatipa, uye tichivimbavo kuti gogo kuSouth Africa uko magutsikana. Vatereri, kana muine mibvunzo kana muine zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya dzedu idzi, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzezvitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.